zvekuti Zimbabwe haikwanisi kushandisa dhora rekuAmerica semari inofanirwa kushanda munyika muno zvakaitika muna 2008 kana kuti pachirungu yatinoti dollarize zvinogona kuita uye ini handibvumirani hangu nemashoko ndingangoti ari kubva kumukuru webhanga guru remuno.
Ko sei muchidaro vabhoroma?
Sekuti Zimbabwe yave kuwana mari yekunze iyo inonzi foreign currency yakapetwa kashanu kudarika mari yaiwanika muna 2009 apo patakatanga kushandisa dhora rekuAmerica. Saka mari yekunze izere muno. Dambudziko riripo pamari yekunze inoita kuti isatenderera mukati menyika inyaya yekuti bhanga guru renyika rinoda kupa mutengo iro kwete kuti mutengo uyu tingangoti uwanikwe zvikuru sei maringe nekutenga nekutengeserana kunenge kuchiita vemabhanga nevanenge vakabata mari. Mutengo unenge uchiiswa nehurumende kana kuti bhanga guru renyika uri pasi pezvinodiwa nevanenge vane mari yekunze. Chechipiri, bhanga guru renyika harisi kumira kugadzira nekudira mari munyika, izvo zvinoita kuti dhora remuno rishaye uremu.
Izvi zvinoreva here kuti kana hurumende ichitaura mashoko aya zvinenge zvoreva kuti vanhu vanenge vasanyanye kushandisa dhora rekuAmerica?
Kushandiswa kwedhora rekuAmerica muno hakumiswe nemashoko anenge achitaurwa nehurumende. Sekuti vemabhizimusi neveruzhinji vanoshandisa mari inochengetedza uremu, nekuti kana tichiti mari inofanirwa kuchengetedza uremu uye inofanirwa kutambirwa neavo vanenge vachibhadhara nevanenge vachibhadhariswa. Dhora remuno harichengetedze uremu, ichi ndo chokwadi. Zimbabwe payakashandisa dhora rekuAmerica muna 2009 kwange kusiri kuda kwehurumende. Hurumende yakatozopedzisira kutevera izvi kana kuisa zvirongwa zvinoita kuti dhora rishande. Vanhu ndo vakange vaona nhamo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vakatsvaka mari inochengeta uremu. Bhanga guru renyika harizofe rakabvuma kuti dhora rekuAmerica rishande muno.
Nechikonzero chei?
Sekuti zvinovatorera simba rekugadzira mari apo pese pavanenge vadira, uye varenge vachida kuti varambe vaine simba ravanenge vainaro pamari yekunze iyo inonzi foreign currency, maforeign currency earnings anenge achibva kumaexports enyika. Kushandisa dhora rekuAmerica zvoreva kuti bhanga guru chekutanga rinenge ratadza basa, uyewo rinei risisina basa mukati memafambisiro enyika, mukati meupfumi hweZimbabwe. Ndo chimwe chikuru ichocho chinoita kuti bhanga guru rirambe kuti dhora rekuAmerica rishande.
Mutungamiri wenyika ari kutaurawo mashoko iyaya anotsigira zviri kutaurwa navamangodya, chingava chikonzero chei?
Vakuru venyika yeduwo zvekare havadi kuti pashaikwe mukana wekuti pange pane mari yemuno iyo kuti vanokwanisa kuigadzira nekuiisa ndingangoti mukati menyika zvichienderana nezvirongwa zvizhinji zvavanenge vainazvo zvakafanana nekupa anonzi masubsidi kana tingangotiwo kuwedzera kana kubhadhara avanenge vachichera zvicherwa zvakasiyana siyana but zvikuru sei pakurima nepakugadzira migwagwa yatinoti infrastructure development. Izvi zvinhu zvakakoshera nyika uye zvakakoshera vanhu, asi tinoonawo kuti zvinhu izvi zvinoita kuti zvinounzawo mavotes tingangoti pamaelections, zvikuru sei panguva yataa kunopinda yemuna gore ra2023.